Kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani Dai ndine mapapiro dai pururuka kudzoka kumusha Mai vanorwara diri kure ndinonzwa nani
Uri kudzoka rini Mifananidzo yava kundiita marwadzo nekuti andisi pedyo nemi Maria ndinotsvaga iri kure asi rudo rwemusha ruri pedyo Kana ndingavana mapapiro nasi ndaibhururuka ndotsoka kumba Mwari ndine mihere Mburi yangu yakachengeteka here Mwari ndine mihere Muri yangu yakachengeteka here Nitachengeteka Ndinoda kudzoka kumusha Mai vanorwara Diri kure ndinonzwa nani